na isuna vachandirai na maikute nevamwe vatungamiri vakuru vemuMPC saka tiri kunzvimbo inonzi Ngundu kwaChivi uko vatangirai vasangana nemaconstituency ekumasvingo anokwana matatu vachitaura chinangwa kana kuti program yemusangano ya 2016 vataura ivo vatangirai kuti 2016 ndogore rekugadzirira sarudzo nokuti MPC yaakuzonotonga nokuti vhanichi yayaparara saka panda paine vanhu vakawandisa chaizvo vachandirai vachiparura chirongwa ichocho tiri kufamba tichienda constituency by constituency napresident wedu tichitsanangurira vanhu maonero apresident ekuti Zimbabwe inofanira kufambiswa sei vataura kushushikana kwavari kuita neurombo hwapinda muzimbabwe nenzara yapinda mumatunhu akaita sana Chivi ivavo nemamwe matunhu emuno muzimbabwe wakataura kuti hatifaniri kubvumira nyaya yokuti vanhu vanyime chikafu nekuti ndevebato vakati vabato vakati
ko ivo vanhu vari kuti iwo kudii kuna vatsvangirai
vanhu vari kuti kuna vatsvangirai manonoka kutisunungura tiri kuda utungamiri hwenyu nokuti pamakapinda muinclusive government pahurumende yemubatanidzwa vanhu vari kuti takaona zvinhu zvinobatika saka vanhu vari kuti tiri kuda isu kuti tipfigire bato tihwine muna 2018